Manheraka nakamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC.
Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manera kana kavatereri tinosangana zvakare manera nhasi uri musi wechipiri chikunguru 11/2017. Makateerera ku Studio 7 nefenyero yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Ivo vachitaura vamwanaka vanoramba mhosva iyoyi yekuuraya mupurisani kuti vanoti ivo vanga vasipo pakaitika mhirizhonga iyoyi yevatengesi vakazofa mupurisa uyu vanoti ivo vanga vari kuchekutu.
Gweta riri kumirira nhengo yeMDCT yakasungwa ichipomerwa mhosva yekuuraya mupurisa mukuratidzira kwakaitwa muZimbabwe inoti hapana umbo hwekuti ndiye akapara mhosva yaari kupomerwa iye.
Kana paine apo paunofunga kuti tinokwanisa kunge tichigadzirisa vadzoke kwatiri vatiudze kuti apo panogadzirika mukudai tiitarise zvandataura kuti kumamisha vanhu vanogara kure nakure mumadhorobha vanhu vakabatana.
Zeki inoti yakaisa nzvimbo dzekunyoresa kuvhota dzakawanda mumaruva sezvo vanhu vachigara kure nekure.
That is our agreement. Every party must generate ma candidates ayo ainozonopa kudare dare rozochuza kuti aiwa vatoro ndio ndovachamira kumwenezi maimsipa ndovachamira kumabvuku.
Bato rePDP rosarudza dzimwe nhengo dzichamirira bato iri musarudzo dza 2018. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mapurisa emuHarare anonzi apomera zvakare dzimwe mhosva mbiri kuna vaBarnabas Mwanaka avari kutongwa neimwe mhosva yekuuraya mupurisa mukati meguta reHarare musi wa29/10 gore rino. Gweta riri kumirira vaMwanaka ava nove vechidiki vebato rinopikisa reMDCT vatonderai Bhatasara vanoti vaMwanaka vave kupomerwa zvakare mhosva yekurova mupurisa akavasunga pamwewo nekuvhiringidza kushandiswa kwemutemo. Vari kutarisirwa kumiswa pamberi pematare edzimhosva mangwana pamhosva mbiri itsva dzavari kupomerwa idzi. VaMwanaka vakasungwa nemugovera vachipomerwa mhosva yekuponda mupurisa vatokumaupiri mumhirizhonga yekuratidzira kwakaitwa nevanotengesera mumigwagwa pedyo nemuzinda weMDCT weHarvest House muHarare. Vakamiswa pamberi pedare nezuro vakanzi vadzoke kudare musi wa24 mwedzi uno. Asi gweta ravo vaBhatasara vanoti nhasi vatotsvitsa magwaro kudare High Court kuti vakwanise kupiwa mukana wekubvisa mari yechibatiso. VaBhatasara vanotiwo vaMwanaka vari kuramba mhosva dzavari kupomerwa idzi vachiti vakanga vasiri muHarare musi unonzi wakaurayiwa mupurisa uyu. Ngatinzwei hurukuro yataita navo pamusoro penyaya iye.
Mr. Mwanaka vari kupomerwa mhosva yekuuraya mupurisa chinova chiitiko chakaitika musi wa29/June 2017. Ivo vachitaura vaMwanaka vanoramba mhosva iyoyi yekuuraya mupurisa nekuti vanoti ivo vanga vasipo pakaitika mhirizhonga iyoyi yevatengesi vakazofa mupurisa uyu vanoti ivo vanga vari kuchegutu uko kwavakanga vaenda nasahwira wavo kunoviga mbuya veshamwari yake.
Asi tinonzwa kuti mudare mapurisa akazivisa kuti pane humbo hwekamera kana kuti CCTV inonzi yakaona zvese zvakaitika, ii chokwadi here?
Nyaya iyo takaionawo mumapepa atakapiwa kuti ekuti ivo vanoramba kuti Barnabas apiwe bail nekuti vanoti ivo pane humbo hwakawanda huchaita kuti azowanikwa aine mhosva iyi chaita kuti apiwe mutongo wakareba. Zvinova izvo zvavanofungidzira kuti zvinoita kuti akapiwa bail atize. Chimwe chechinhu chavanoti vanoda kuzoshandisa ndiyo inonzi CCTV. Isusuwo takanyora tsamba tichivakumbira kuti vatipe kana kuti tikwanise kuona CCTV iyoyo yavanoti nemufananidzo inoratidza Bhanabhasi achipara mhosva. Nanhasi hatisati tapiwa. Ofisa incharge vanongoramba vachiti vachatifonera vachatifonera, nanhasi hasati vatifonera.
Tinonzwa kuti vari kupomerwa mhosva yekunzi vakauraya mupurisa vanhu vanotengesa mugwagwa, ivo vamwanaka mumwe here vanhu vanotengesa mugwagwa?
Vamwanaka havatengese mumugwagwa. Vamwanaka ndichapeseni wekumbare district wemayuthi AMDC, uye munhu anozvishandira ega asi havaita zvekutengesa.
Munofunga here kuti nyaya iyo yavamwanaka ingava nechekuita nezvematongerwo enyika?
Ndinodayira kuti ine chekuita nezvematongerwo enyika, nekuti pavakasungwa Vamwanaka, mupurisa akavasunga akavataurira kuti iwe ndiro kuziva uri munhu weMDC, saka ndinoda kukudzidzisa. Ndopavakatanga kukakavadzana vachibva vatosungwa ipapo ndokuendeswa kumapurisa kucentral. And pavaiendeswa ipapo vanotaura kuti vairohwa nemapurisa akavasunga ivayo. Saka ini ndinoti nyaya yacho ine chekuita nezvematongerwo enyika, nekuti nyaya yakatangira pakuti uri munhu weMDC. Nhasi vatora Mwanaka vakamupomera dzimwe mhosva mbiri. Yekutanga ndeyekuti anonzi akarova mupurisa, neimwe yekunzi obstruction or defeating the course of justice, achinzi airambidza mupurisa uyu kuti aite basa rake rekuisa maspike pamotikari dzinenge dzichida kutiza.
Vanga vari vatonderai Bhatasara Gweta reZimbabwe Lawyers for Human Rights vari kumirira vaBhanabhasi Mwanaka vari parunhare muHarare neStudio 7. Mutungamiri webato rePeople's Democratic Party kana kuti PDP vatendai biti nhasi vazivisa kuti vave nenhengo dzichakwikwidza dzakamirira bato ravo musarudzo dzegore rinouya, panguva iyo pari kuitwa nhaurirano dzemapato anopikisa kuti aedze kuumba mubatanidzwa wemapato uchamisidzana nezano PF pachaitwa sarudzo. Thomas Chiripasi anotipa nyaya iyi.
Vashitaura pamusangano wavaita muHarare nhasi nenhengo dzakasarudzwa munharaunda dzakasiyana siyana dzenyika kuti dzimirire bato ravo musarudzo dzeparamende dzichaitwa gore rinouya. Vabiti vati bato ravo rakazvipira kushanda kuti munyika muve neshanduko yechokwadi. Vabiti vati vave nenhengo zvikamu makumi mashanu kubva muzana 50% dzichamirira bato ravo musarudzo, kunyange hazvo vachiti vachiri munhaurirano nemamwe mapato anopikisa dzekuumba mubatanidzwa.
Chataunganira panapa, taunganirana nenyaya yekuti izvo ngatizadzisei zvatakawirirana kumandeo, ende kumandeo takati ngative nengano idzva panyaya yeopposition politics in Zimbabwe. Let's have a rebirth and a renewal.
Vamwe vadomwa vanosanganisira vanotevera vatatenda Chigwada, kuHarare South, Evelyn Masaiti Mavuku, Moses Manyenga Vana, Highfield West, Linda Masarira, Harare Central, Tarisai Musurudzwa, Epworth, Vawilias Madzimure, Kambuzuma. Zvichakadai, nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika uye vari mupepeti webepanhau reThe Observer vaBhanabhasi Tondlana vakorokotedza vabiti nekukwanisa kuwana vanhu vanovatevera.
Ndichitarisa chirongwa chaitwa navabiti ichi, tinovacongratulata kuti vane vanhu vakawanda vavakwanisa kuwana vanokwanisa kuvamiririra mumaconstituencies ari muno. 105 people havasi vanhu vashoma.
Vabiti vati sarudzo idzi dzisati dzaitwa, hurumende inofanira kuona kuti mitemo yose inobata sarudzo yavandudzwa, uye commission inoona nezvesarudzo yeZimbabwe Electoral Commission yavandudzwawo zvakare.
Chinhu chatikwadza satereki chekudai mari atibatsira kuti tisote then tenge tisina dambudziko inyaya yekuti zeki yacho haisi independent.
Mashoko avabiti aya anouyawo apo sachigaro wezek amai Rita Makarau vari kuti zvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika hazvisi kuzokwanisa kuvhota sezvo pasina mutemo unovasungira kuti vape mukana kune vari kunze kwenyika kuti vakwanise kuvhota musarudzo dzemuZimbabwe. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Mukuru wechigaro weZimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC amai Rita Makarau vanoti vakaendesa nzvimbo dzekuvhotera dzakawanda kumaruwa kwete mumadhorobha nenyaya yekuti vanhu vari munzvimbo idzi vanogara kure nekure. Asi vanopikisa vari kushora sangano reZEC vachiti riri kuda kuti vanhu vanofungidzirwa kuti vanotsigira bato rezano PF vakwanise kunyoresa kuvhota, asi vari mumadhorobha ava vanofungidzirwa kuti vanotsigira mapato anopikisa vachishayiswa mukana wekunyoresa kuvhota. ZEC inoti inoda kunyoresa vanhu mamiriyoni manomwe kuti vakwanise kuvhota. Mukuziya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata amai Makarau.
Ndinochekesa kuti isu murongwa hwedu nekuongorora kwatanga taita takaona nzvimbo dzemumadhorobha dziri nzvimbo dzinongati dziri compact, dziri padhuze nepadhuze, sekuti tikaisa mushina mumwe chete panzvimbo imwe chete unokwanisa kutinyoresera vanhu vakawanda kushura mushina yatichaisa kumamisha, nekuti vanhu kumamisha nekumaresettlement areas vari kure nakure. Saka mushina wedu uchanyoresa vanhu vashoma uri ikoko. Ndosaka tanga takaisa mushina yakawanda ikoko nekuda kwekukura kwenzvimbo dzemarural areas nemaresettled areas. Mudhorobha mushina mumwe chete unototadza kunyoresa vanhu vese vanenge vakautenderedza. Asi takanzwa zvinyunyuto zvakabva kumapolitical parties kuti kudai pane zvimwe zvatingadai takakanganisa tisina kunyatsoongorora. Saka takavakumbira kuti ivo vange vaine mukana wekuti vanonyatsonotarisa zvakare distribution list yedu yatakaita. Kana paine apo paunofunga kuti tinokwanisa kunge tichigadziridza, vadzoke kwatiri vatiudze kuti apo panogadzirika mukudai mukudai mukudai. Tiitarise izvo zvandataura kuti kumamisha vanhu vanogara kure nakure, mumadhorobha vanhu vakabatana. Nzvimbo dzekumamisha provhinsi yega yega ndingatarisa seprovhinsi yakaita Midlands. Kana tichiitarisa kwainobva nepainogumira munoona kuti pane nzvimbo yakareba, asi tikatarisa Harare semuenzaniso munoona kuti iprovhinsi iri pachinzvimbo chidikidiki hongu ine vanhu vakawanda, asi iri pachinzvimbo chidikidiki. Mishina yedu inoshanda zvakanyanya muHarare kupfuura mishina yatinoisa mumaruwa nekuda kwekuti muHarare mune vanhu pachinzvimbo chimwe chete vakawanda kupfuura vari kumaruwa.
Takanzwa vamwe vakapinda mune mumwe musangano wakarongwa neZEC vachiti havaone mushina weBVR uchikwanisa kushandiswa nekuti nguva yafamba pada Zimbabwe chadzokera pakushandisa gwaro rakare. Munotiwo kudii apa?
Tichoti ngavarege kunyunyuta havo. Isu kumakuronga kwedu tiri kuona zvichiita chaizvo izvo kuti panosvika December tinenge tapedzisa kunyora vanhu vese. Taakuvapa yatinoti provisional voters roll yachashandisa 2018 yatinenge taakuda kuti vachitarisa vaone kuti pane zvatakanganisa here, pane vamwe vanhu vataisa here muvoters roll vasingafanirwi kunge varimo, pane vamwe vanhu vakanyoresa here vatisina kunge taisa muvoters roll. Isu tine vimbo zvachose kuti 2018 tinenge tine voters roll itsva.
Sachigaro weZEC amai Rita Makarau vari parunare muHarare na Blessing Zulu weStudio 7. Banga reStuart Bank rinoti rambomira kupa vanhu mari yekubhadhara kunhepfenyuro yemulti choice, richiti harina mari yekunze sezvo munyika muine dambudziko rekushomeka kwemari. Mabhanga ose emunyika adzikisa zvakanyanya uwandu hwemari iri kutorwa nevanhu kumabhanga pazuva kusvika kumadhora makumi maviri kana matatu kune mamwe mabhanga. Mumashoko kuvatori venhau, bhanga iri rati sezvo mari iri shoma rave kuda kuendesa mari kune zvinhu zvakakosha nekudaro urongwa hwekubhadhara DSTV hwambosendekwa parutivi. Nyika zana nemakumi maviri nembiri mukupera kwesvondo rapera dzakabuda nechisungo chekurambidza zvombo zverudzi rwenyuclear pamusangano wakaitirwa kumuzinda weUnited Nations muNew York, uko nyika imwe chete yakapokana nedanho iri uye imwe chete yakasapinda musarudzo idzi. Nyika pfumbamwe dzinozivikanwa sedzine zvombo zvenyuclear dzinosanganisira America, Britain, Russia, China neNorth Korea dzinonzi hadzina kupinda mumusangano uyu. Sangano reWorld Council of Churches nderimwe remasangano akazvimirira agara achishanda nedzihurumende mukuda kuona kuti mutemo uyu wabudirira. Nhengo yesangano reWorld Council of Churches yakabva kuZimbabwe vamasimba kuchera ndemumwe wevanhu vakanga vari pamusangano uyu kuNew York. tavabata kuti tinzwe zvakabuda kumusangano uyu.
Iconference yanga iripo apo nyika dzakasiyana siyana dzanga dzichitaurirana kuti vangaita sei kuti tibhane zvombo zvemanuclear weapons. Sokuziva kwenyu kuti zvombo izvozvo zvinokonzera kuparara kwezvinhu zvakawanda. Saka dzanga dziri hurukuro pakati penyika dzekuti tingapedza sei dambudziko rezvombo zvemanuclear. Saka isu tanga tiriko tichida kukurudzira nekukokera nyika idzi kuti dzinge dzichikwanisa kuuya nechisungo chakasimba chinoenderana nekubhanwa kwemanuclear weapons.
Zimbabwe inopinda papi panyaya yezvombo zvenuclear vakuchera kuti imi munge muchizonopindawo musangano?
Zimbabwe tingangoti necontinent yese yeAfrica vakawirirana kuti zvombo zvakadaro vanga vasingadi kuti zvinge zvichiuyawo munyika dzavo uye zvinge zvichitestwa munyika dzavo. Saka ndo panopindawo nyika dzakaita seZimbabwe kuti pachadzo hadzingavi nyika dzingazoita kuti dzive nezvombo izvozvo, asi vana zvombo izvozvo vangangoda kuti vawane nzvimbo dzekuti vange vachitestera zvombo zvavo dzakafanana nana Zimbabwe netumwewo tunyika tudoko kwavanenge vachibhadhara mari kuti vange vachikwanisa kudini kushandisa. Saka ndo panopindawo nyika dzakaita sana Zimbabwe nana Africa.
Zvii zvamungati zvisungo zvakabudawo pamusangano?
Pakaitika nyika 122 dzakawirirana kuti havachadi kuti kunge kuchigadzirwa nekushandiswa zvombo zvemanuclear. Asi nyika dzacho dzine manuclear weapons hadzina kukwanisa kupinda musangano uyu. Nyika dzakaitawo sana America, nyika dzakaita sana Britain, dzakaita sana Russia.
Saka zvisungo zvinozoshanda sei kana ivo vasingapindiwo misangano iyi?
Tingangoti iwork in progress kana kuti iprocesi yatinenge tichida kuti inge tichifambira mberi. Nadzo nyika dzachona dzinenge dzichizokwanisa kuona chiedza. Zvamunoziva kuti imbwa hadzisvinurirane pamwe chete.
Avanga vari nhengo yeWorld Council of Churches vamasimba kuchera vari parunare neStudio 7. Rimwe sangano rinomirira varimi reZimbabwe Farmers Union nhasi rarumbidza chirongwa cheCommand Agriculture, richiti chirongwa ichi chakaita kuti nyika iite gohwo rakanaka chose mwaka uno, asi rati rinosvisvikana kuti hapana urongwa hwekuti chirongwa ichi chichaenderera mberi kwenguva yakareba zvakadii. Mutoro wedu enhau Ivan Chifera anotipa nyaya inotevera.
Mukuru weZFU Paul Zakaria vaudza maseneta ari mukomiti yezviga zveUnited Nations zvakanangana nenyaya yebudiriro kana kuti Sustainable Development Goals kuti varimi vakawanda munyika vainge vaderedza mabasa ekurima nekuda kwekushaya mbeu nefotireza, uye chirongwa ichi chakabatsira zvikuru nekuvapa zvikwanisiro izvi. Vati nekuda kwaizvozvo nyika yakawana gohwo rakanaka zvikuru zvisati zvamboitika kwemakore.
Tinoona kuti kana kuri kuzvakaita sechibage nemasmall grains tasa pamwe chete gore rino 2017-2018 season tine 2.4 million metric tons zemaserials dziri kutarisirwa kuti dzichavapo. Tichiziva kuti nyika yedu kuti tisvike pakuti tapedza gore vanhu vachidya pasina watifane zhara tinenge tinoda 1.5 million metric tons.
Vatiwo chimwe chinofadza inyaya yekuti vese vari kutengesa chibage chavo kuGrain Marketing Board vari kubhadharwa nenguva.
Well, mwaka uno hatisati taona dambudziko. Vazhinji vari kubhadharwa, vari kuisirwa mari dzavo pamafoni, vari kupuwa mari dzavo dziri kupinda kana kumabhengi, vane mabhengi accounts.
VaZakaria vataura mashoko aya kunyange hazvo vamwe varimi kumashonaland west vari kuti GMB iri kuramba kutambira chibage chavo vachiti hachina kuoma zvakanaka. Uyewo vati chinodiwa kuti mabasa ekurima asimukire munyika kupa varimi mukana wekuti vakwanise kukwereta mari kumabhanga vachitsigira mabasa avo. Vati pari zvino magwaro ari kupiwa vanhu nehurumende EMA99 leases haasi kutambirwa sechibatiso une mabhanga. Izvo zvinoita kuti varimi vatadze kusimudzira mabasa avo.
Zviri kuitwa iko zvino hurukuro dziripo pakati peministry yefinance, reserve bank, ministry yelands neBankers Association. Tiri kuti dei zvakasira izvozvo zvinodiwa namabhengi zviitiwe kuitira kuti bepariya rigone kushandisiwa.
VaZakaria vange vakokwa nemaseneta kuti vazotsanangura kuti nyaya yechikafu yakamira sei munyika uye kuti vari kuita sei kuona kuti nyika yawana chikafu chakakwana. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Ivan Chifera.
Makateerera kunepfenyura yevanhu yeStudio 7 tirikutepfenyura tiri muWashington DC. Munotibata pa 909 AM, pa 4930 kana pa 6065 ne 15460 kHz pa shortwave. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vakuru vakuru kumuzinda wemauto yeAmerica wePentagon vanoti havana umbo hunotsinhira mashoko ekuti mutungamiri weIslamic State Abu Bakr al-Baghdadi afa. Mashoko aburitswa nemubatanidzwa wemauto uri kutungamirwa neAmerica anoti havakwanisi kutsinhira mashoko aya asi vanoimba kuti ndechokwadi. Sangano reSyrian Observatory for Human Rights riri kuBritain raburitsa mashoko nhasi ekuti rino rizivo nezvekufa kwemutungamiri weISIS uyu. Nyanzvi munyaya dzebudiriro nekodzero dzevanhu dzinoti hadzione hurumende yeAmerica ichitungamirwa navaDonald Trump ichivandudza kudyidzana kwayo neZimbabwe pari zvino. Mutoro wedu wenhauta anonoka Wande anotipa nyaya inotevera.
Vaimbove mutevedzeri wegurukota rezvekudyidzana nedzimwe nyika muUnited States, Assistant Secretary of State Steve Feldenstein, vanoti havafunge kuti zvinhu zvingasandudzwa zvakanyatsonaka muZimbabwe kana mutungamiri wenyika yeZimbabwe vaRobert Mugabe vakaramba vari pachigaro. VaFeldenstein vanotizve vanhu vemuZimbabwe vane kodzero yekuronga kuti ndiani achazotonga nyika yavo kana vaMugabe vabva pachigaro.
You know, unfortunately, I don't see much room at the moment to do much.
Handione sekunge pane mukana wekuti zvinhu zvingachinje kana vaMugabe vachiri kutungamira nyika. Zera ravaMugabe rinotimanikidza kuti tichitange kuronga kuti achatonga nyika ndiani kana vabva pachigaro gore rino kana makore anotevera. Kana pave nemutungamiri mutsva, zvinokwanisa kuti kudyidzana kweAmerica neZimbabwe kunge kuchivandudzwa. Uyezve nyaya yekukandirana makobvu nematete mubato reZANU-PF inopawo kuti vanhu vatadze kunyatsoziva kuti vodyidzana sei nebato iri uye nehurumende.
VaFeldenstein vanoti United States inofanira kuramba ichibatsira nokutsigira vanhu vemuZimbabwe uye panofanira kuonekwa kuti pane siyano huru pakati pevanhu vemuZimbabwe nehurumende yavo. Takavabvunza kana vaine tarisiro yekuti hurumende yavaTrump pane zvaichasandudza here maererano nokudyidzana kwayo neZimbabwe.
It's hard to predict exactly what their intentions are, partially because
zvinonetsa kuti munanzwisise pamire hurumende yeAmerica panyaya yekudyidzana nenyika dzakawanda dzemuAfrica, nenyaya yekuti mutungamiri wenyika iyi vaDonald Trump havasati vatombosarudza kana zvipangamazano panyaya dzeAfrica. Zvinoitaita sekuti havana hanya nekudyidzana nenyika dzemuAfrica idzi.
VaTodd Moss veCenter for Global Development muWashington DC vanotiwewo kunyange zvazvo hurumende yeZimbabwe neUnited States zvisinganyatsowirirana, United States inofanira kuramba ichitsigira nokubatsira vanhu vemuZimbabwe panyaya dzokuwanikwa zvekudya uye kudzivirira mukondombera. VaMoss vanotizve kunze kwokuti hurumende yeZimbabwe yachinja zvakawanda zvinosanganisira mabatiro airi kuita vanhu uye mashandisiro airi kuita mari, havafunge kuti hurumende yavaTrump ichasandudza zvakawanda pakuchidzana kwayo nehurumende yeZimbabwe. Vakawedzera zve vachiti nyaya yavaitaidza mara avo vapfuudza makore maviri vatsakatika nenyaya yegukura hundi hazvifanirwi kumbokanganyukwa uye hurumende yeZimbabwe inofanira kuzvigadzirisa nokukurumidza.
Resources provided to the government of Zimbabwe will not help ordinary Zimbabweans. If anything, they will entrench the regime that is responsible for the economic problems in the first place.
Kazhinji rubatsiro runopiwa vanhu veZimbabwe harusviki kwarinofanira kunge richisvika nenyaya dzehori. Dzimwe nguvawo zvinhu zvacho zvinotorwa nehurumende nechisimba. Kana nyaya dzezveupfumi dzisina kugadziriswa uye nyaya dzekuremekedzwa kwekodzero dzevanhu, handione paine kushanduka pamadyidzaniro anoita hurumende yeZimbabwe neAmerica.
VaMosi vanoti mafambiro ari kuitwa navaMugabe kunze kwenyika kunokanganisa matongerwo enyika uye anoita kuti gwara renyika rinenge rarongwa rirase nzira. Ndakamirira Studio 7 muno muWashington DC, ndini Tanonoka Wande.
Vechidiki vemasangano akazvimirira oga nemapato anopikisa ari pasi pemubatanidzwa weNERA vanoti vacharatidzira migwagwa muguta reHarare mangwana vachishora kusafambiswa zvakanaka kwemabasa nekomisheni inoona nezvesarudzo yeZimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC. vechidiki ava vanoti kunyange urongwa hwavo hwekukurudzira veruzhinji kuti vavhote neuwandu huchifamba zvakanaka vari kushushikana zvikuru nekunonoka kwezeki kutanga kunyoresa. Ngatinzwei mutungamiri mukomo weStudio 7 achikurukura nevanoona nezvekufambiswa kwezvirongwa zvenera vaDavis Jr.
Tiri kubatana pamwe chete nevechidiki vose vanobva mumapato akasiyana. Tiri pamwe chete neveMyZimbabwe neMDC Youth Assembly neNera Youth Forum kuti muzvare makarau ngaabude pachena. Kuti zvakamira sei mutsarudzo dza2018. Nyaya yekutanga ndekunyuta kuti daro rinotaridza kunogara munhu reproof of residence hariwaniki kune vechidiki vazhinji. Zvakare kunyoresa kuvhota hakusati patanga nguva yacho yapera. Saka ndizvo zvinyuto zvatinazvo izvozvo zvikuru zvatiri kuti dai zvatanga basa iroro ratanga kuitwa uye mitemo iyoyo yajekeswa kuti kunyoresa patsva kwevavhoti kutange zvakanaka.
Asi zeki iri kuti haisati yawana michina yekunyoresa vanhu ndosaka isati yatanga urongwa uhu.
Isi tinoona kuti kunonoka kwebasa rekunyoreswa kwavanhu haisi dambudziko rekuti mari hapana asi kuti kukosheswa kana kuti kuva kureri hurongwa hwekuvhota. Naizvozvo isusu tinoenda kumatsvits tichiisa pamberi pfungwa yekuti zeki ngaikoshese kunyoreswa kwevavhoti sekungokosheswa kukuitwa zvimwe zvikamu zvehurumende. Saka nyaya yehondo iripo ndeyekuti ngavakoshese urongwa hwatakatarisana nawo 2018 vakaukoshesa zvakakwana zeki inowana zvikwanisiro zvayo nenguva uye zvirongwa zvayo zvinoitwa sekutarisira kunenge kwakaita ruzhinji.
VaDavis Jr. vanoona nezvekufambiswa kwemabasa mubatanidzwa wenera vachitaura namutungamiri mukomo weStudio 7. Yasvika nguva yekuti tichienda kuna Marvelous Muhlanganya uye weStudio 7 kuti tinzwe zviri kutaurwa nevatsigiri veStudio 7 paFacebook nepaWhatsApp.
Pachirongwa cheLet's Talk ngatikurukurei nhasi vazhinji paFacebook nepaWhatsApp vari kukorokotedza ivo chikwata chemaWarriors mukutora mukombe kwachakaita kukosafa Castle Cup. Ngatimbonzwai kubva kune vatsigiri vedu vepaWhatsApp.
Ini ndinoitwa Epson Hofu Mashala ndiri kuno kuMozambique. Ndinoti go Warriors go. MaWarriors aratidza kunyanzvi hwavo mushure mekuti kupodza maronda ezvaakaita kuGabon. Saka bhora mberi komana Sandi Chidzamura ndiyo uchatoramba uri mutungamiriri weMaWarriors. Dzamara wafa nekuti zviroto zvako zvinonyatsoenderera mberi hautinyadzisi. Thank you for listening.
Uku ndokunonzi kugona manje uku kugona kunenge kudada. Ndinonzi William Peter Kushamba.
Ndini madzibaba akatuwa. Ndinotenda kana Mwari apindira mukutora kwataita mukombe wekusafa zvazvichishamisa ichokwadi nechimiro kupripea kwakaitwa kochi wedu. Asi pasina izvozvo kasi vakomana vashinga vakasvika pakuzotora mukombe. Tinotenda chiti Mwari aiwa ndakudzwe. Tinoshinga ngoma mukurwadza asi chabudirira chete.
Kana vakomana vatamba bhora rinodadisa kundai vatora mukombe avahwina. Ndakana singafungira takatamba neZambia vakabudirira.
Kana musati mafarira Facebook page redu reVOA Shona, endai paFacebook motsvaga pakanzi VOA Shona, mojanya pakanzi like. Ini ndini Marvelous Muhlanganya huye ndiri muWashington.
Vateereri musakanganwa kuti nhasi kuchirongwa chedu cheLive Talk tinenge tichikupai hurukuro ichaitwa namutungamiri mukomo nevechidiki. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro yenhau dzanhasi. Gweta riri kumirira nhengo yeMDCT yakasungwa ichipomerwa mhosva yekuuraya mupurisa mukuratidzira kwakaitwa muZimbabwe inoti hapana umbo hwekuti ndiye akapara mhosva yaari kupomerwa. Zeki inoti yakaisa nzvimbo dzekunyoresa kuvhota dzakawanda mumaruwa sezvo vanhu vachigara kure nekure. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu. Anokuonekai nemufaro ndini Jonga Kandemiri ndokusiyai mina Chris Gande.
Soko isikati.